Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 10, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato anopikisa onetsana nezeki pamusoro pemitemo inobata sarudzo munyika.
Vagari vemunoto voratidzira vachiti makanzura avo ari kuita zveuori.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanonamatirwa mubulawayo nafather Gilbert Moyo veholy trinity catholic church.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paita zvero parakaipa pakati pekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nesangano rinomirira mamwe mapato anopikisa reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA nezvemitemo yesarudzo. ZEC yakaburitsa zviga zvesarudzo zvekuti vanhu vazeye kana kuti madraft voter registration regulations. ZEC inoti yapa mapato ezvimatongerwo enyika pamwe nevane chekuita nesarudzo mavhiki maviri ekuti vape pfungwa dzavo. Zvimwe zviri kuda kunzi zvizeiwe inyaya yeuwandu vevanhu vanokwanisa kuvhota panzvimbo yekuvhotera kana kuti polling station. NERA inotiwo yainge yatenderana neZEC kuti vanhu vave chiuru chete, asi ZEC yave kuda kuti pavhote chiuru nemazana mashanu, zvinonzi nevanopikisa ava zvinogona kupa kuti vamwe vanhu vatadze kuvhota. Vanopikisa vanotiwo mari iri kudiwa kuti vawane gwaro revavhoti yakawandisa. NERA inotiwo inoda kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vawaniswe mukana wekuvhota. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weNERA vaDouglas Ngonzora kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Gwaro rakaburitswa neZEC rino governorate voter registration isu hatuwirirani naro. Chekutanga chatisingawirirani nacho ndechokuti rinotiro kana bato richida voters roll ye polling station yega yega kana iri voters roll yekuti inenge iri pa computer ino costa $10,000. Hakuna mapato akawanda nokwasa kwana mari iyo. Chechipiri ndechokuti kana muchida voters roll iroro rakaitwa zvekuprintiwa rinoita $100,000. Saka mapato mazhinji achashaiwa mari yekuwana voters roll iroro. Ndo chekutanga rinoti zvakare vanhu vanoregister vaya vanofanira kunge vane mvumo yekurambidza vanhu kupinda munzvimba dzinenge dzichiregistirwa. Saka kuti tizoongorora kuti zviri kuitwa nemusoro here, zviri kuitwa zvisina kubiridzirwa here, hatikwanisi nokuti hatina mavoter registration agents. Tanga takawirirana neZEC kuti tinenge tine mavoter registration agents. But patonyanya kutsutsumwa napo ndipo kuti kana vanhu vachinge vachinge varegister kunoiswa maboundary epolling station yacho. Asi maboundary aya kana kuti migano iyi inogona kuchinjwa neZEC painenge yangodira zvayo ZEC iyoyo. Saka zvinogona kuti kwasara 2 days kutiende kuelection zvinhu zvochinjwa chinjwa mugano zvoconfuse vanhu wedu. Izvozvo hatiwirirani nazvo. Uyezve kuti iro gwaro iri hakuna munhu anobvumirwa kurwisa kana kusawirirana kukakavadzana nevoters roll 30 days before election. Saka ukapiwa voters roll kwasara mazuva 30 kuti election iitike hauchakwanise kutaura zvausingawirirani nazvo. Tinoona kuti na 2018 MDC yakapiwa voters roll 2 days before the election. Saka mutemo uripo ndewekuti haugoni kuti challenge kana tichinge radaro.
Painge paine kunetsanawo vamonzora panyaya yekuti vamwe vanga vachiti madzishe nemauto vanombopindira munyaya yekuvhota. Zvagadziriswa here izvi?
voter registration regulations hadzitauri nezvemabhuku, hadzitauri nezvemasoja, hadzitauri nezvemaCIO nemapurisa kuti haafanire kupindira pavoter registration iyi.
Mutauriri wenera vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo sachigaro weZEC amairita makarao avanoti vasiri kufara nezvavakatura vakasununguka kuzotaura navo.
Chatiroda kuti vazive ndechekuti tichauya nezviga zvitsva, nekuti tiri kutanga kunyoresa vanhu kuvhota patsva. Saka zviga izvi zvatiinazvo zvatiri kufungidzira kuti ndo zvinofanirwa kunge zvichitarisirana nesarudzo yedu, takazviisa kuvanhu vakawanda kuti vongururai muone kuti zvakakwana here, muone kuti zviri kunyatsotsanangura zvakajeka here. Kana mine zvamuri kunyanyuta nazvo modzosa kwatiri kuti patinozonogadzisa uve mutemo, unenge wava mutemo kuti veruzhinji vezimbabwe tagutsikana nawo, tabvumirana nawo.
Mungape here muenzaniso pane zvimwe zvamuri kuda kuti vanhu vatarise?
Tinoda kuti vatarise apo patinoti endai munonyoresa kuvhota kuti chii chamunofanirwa kunge munacho, kuti vari kugutsikana here nemapepa iwayo ati kuti vanofanirwa kunge vainawo, kana kuti pane mamwe mapepa vanoti ini kwandinogara zvese zvamuri kutaura izvi handikwanisi kuzviwana, chandinokwanisa kuwana ndechakati. Saka itaiye kuti chinhu ichocho chinge chiri chezvimwe zvichatariswa apo pandinonyoresa kuvhota, hatinoti maproof of residence aye.
Tichitarisawo iyo nyaya yekutanga kunyoresa vanhu kuti vavhote pave negwaro itsva, zvichatanga rini?
Izvi tiri kutarisira kuti zvinotanga mwedzi mishomanana iri kutevera. Sekuzoya kwamurukuita tiri kutenga mishina ichatibatsira pakunyoresa vavhoti. Izvi tiri kufungidzira kuti kupera kwemwedzi uno tinge tagutsikana kuti watichazosarudza kuti hatitengesere ndiani.
Asi mai makarao, panenge paita ropa risina kunaka pakati peZEC nevenerava, zviri kufamba sei?
Kuona kwedu ndo mafambiro azvinoita, hatingabva tawirirana nevenera nekuti isu tiripo pakudistributa masimba iwa avari kurwirawo. Asi tinodaira kuti vari kuona kuti tiri kuedza kuti ivo vatipe zvavanofunga pamusoro pezviga zvataisa zviitsva izvi.
Kumwe kugunun'una kuripo, hanzi voters roll racho iri yatingati electronic rinenge riri kudhura zvekuti mapato anoda mari ngapi?
Havasi kunyatsonzwisisa zviri muzviga zvatakapa. Tiri kuti kana uchingotenga voters roll repaward chete ririro chete rauri kuda unobhadhara $1, kana waakuda isoro repa polling station $1, kana wakuda reward rine mutengo wayo, kana wakuda reconstituency rine mutengo wayo. Hazvireve kuti unobva watenga polling station yega yega, kana wakutenga ward even ine 12 or 15, ma polling station ine mutengo wayo watakaisa mumapepa imomo. Havasi kunyatsoverenga nemazvo, pane pavakadarikira kuverenga.
Sachigaro weZEC Justice Rita Makarau vari parunare muHarare.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti zvakabuda musarudzo dzeby-election kumwenezi East zvinoratidza kuti bato riri kutonga reZANU-PF richiri kushandisa mukana weurombo nekusarira shure kwematunhu akaita semwenezi East munguva dzesarudzo. Vanoti nekuda kwaizvozvo ZANU-PF inogumisira yawana rutsigiro rwepamusoro kubva kuvagari avo vanenge vachikisidzirwa kuti vanonyimwa chikafu kana kutorerwa minda kana vakasavhotera bato reZANU-PF. Dr. Ruhanya vanoti kusapindawo kwakaita bato guru rinopikisa reMDCT musarudzo idzi kwakaitawo kuti ZANU-PF ikunde zvino mutsindo mukuru kwazvo, kunyange hazvo yaingotarisira kukunda kana dai MDCT yakapinda musarudzo idzi. VaJuice B. Omar veZANU-PF vakakunda nekuwana mavhoti 18,700 vachikunda vaveruka mumasuku veNCA ava vakawana mavhoti 482 kuchizouya vatena mango veFree Zimbabwe Congress Party ava vakawana 386 votes. Mavhoti akakanganiswa anosvika 652. Musarudzo dzemakanzuru ZANU-PF yakakunda NCA kwaGutu nekuZaka. Ngatinzwei vaRuhanya vachitsanangura.
Chimwe chinhu chatinoona futi mumaconstituency waya yakanyakita rural and ari underdeveloped, kune kuchishandiswa nyaya yechikafu, kune kuchishandiswa nyaya yeintimidation, plus kumwenezi kunogara kune nzara, iyi nzvimbo yakaomerwa nemvura, then machief anenge achimanikidza futi vanhu kutovhota. Saka chinofanira kuonekwa nechekuti kutambura kunenge kuchiita vanhu, kunetuka kunenge kuchiita vanhu hakusi kuenderana nokubuda kunoita sarudzo, or what I would call the qualitative problems that people face and the quantitative outcome in my election as kuenderana saka vanoongorora sarudzo vanofanira kuona kuti chii chaizvo chinoita kuti kutambudzika kwevanhu kunetsika kwevanhu kusabudirira munzvimbo kusaenderana nokubuda kunoita kuma election nekuti neti tarisa kuti kana munhu ungawani chaunacho zvikoro kusina mvura ichinetsa vanhu vachitambura vana vasina mabasa hatitarisi kuti kana maenda kuvhota mongoramba muchingo zvosa zviripo netaka hatitei tichitarisawo some kind of change yatinoti legitimate through performance.
Saka nhengo dzemapato akaita seMDC dzine mapato asina kupinda musarudzo dzakavhotera papi?
Aiwa, vamwe vanoramba kuti havatavasi kumusha vese vanokwanisa kumanikidzwa. Kune vamwe vanoramba, vamwe ndovanozoita maspoiled ballot wayo, vamwe vacho vanototsvaka rwendo wokuinda kana mumwe nedzimurumo munoitwa maelection anokwanisa kuinda kuchired south kana kuinda kumatereland south kundotora madora kugwanda ari kunoita zvinobhodha kane matereland south wenedzi.
Ko, nyaya yedzidziso?
Dzidziso ndiyo yagara inonetsa kana nekuti kumusha ukoko zani yakaisa anonzi mayouth officers zanu inoshandisa military, vamwe ari retired nevamwe ari serving, inoshandisa macio. Saka nyaya yekuti isidzirwa iyeyo inyaya hombe, ende kuna nhoroondo yevanhu vaipisirwa munhu mudzimba, kuna vanhu vaitorwa mombe dzavo, kuna vanhu vaipondwa. Saka vanongozwa chii chakuitira izvo? Saka panofanira vamwe vanhu vanokwanzira yekuti voter education idzike ende muve nemapeace monitors anomonita kuti vanhu vanofanira kuita sarudzo vakazungunuka. Zvinhu izvozvo zvikaitika iyo zano inotozviziva, ndozvaka ichitumira vanhu ichiita zvinhu zvayo zvese izvozvo zvemhirishonga kuti munhu akaita jekerera achiita zvinoda mwoyo wake havahwini maelection, vanozviziva izvozvo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7.
Vamwe vagari vemunoton varatidzira nhasi vachiti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitwa nemamwe makanzura emudhorobha ravo. Arthur Chikuriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari vanosvika mazana mashanu varatidzira vachifamba mumisha inogara veruzhinji vachishoropodza danho rekanzuro rekuda kutengera mukuru wekanzuro motokari yemari inosvika zviuru makumi manomwe nezvitatu zvemadhora, asi kanzuro isina motokari inotakura varwere. Sachigaro weNorton Residence Trust amai Liziwe Museredza vati vagari vatora danho iri mushure mekunge kanzuro yatadza kugadzirisa imba inochengeterwa vasi kwemakore gumi nemashanu uye kutadza kutenga motokari inotakura varwere.
Haisi kugadzirisa maservisi ayo, hakuna mochari, hakuna ambulance kuhospital, mastreet lights edese akadzima. Vari kupulana kutengera chief motikari iri kuita 73,000 instead yekuti vatigadzirisire mochari nehospital.
Mumwe mugari wemunoton amai Jessica Chirenje vati havasi kufara nekanzuro nedanho rekubhadharisa vanhu vanotengesa zvinhu mudzimba dzavo vachiti uku kutsvaka uta nemugate.
Hatinotengesa chingwa maswiss neichi zvinongoita kuti vanhu vemuarea vawane, asi kanzuro inongotuma mupurisa wekanzuro yotora nhamba ipapo. Kana atora nhamba oenda kukanzuro unoona bepa rako remvura rako yakaitwa $23 every month.
Vachitaura pamahofisi ekanzuro mumusha unogara veruzhinji wekatanga munoton, mumiririri wenoton muparamende vatemba Muliswa vati makanzura ebato reMDC Mapfumbamwe ari kuita uori hwakangofanana makanzura eZanu PF.
Ndikuda zvakare kupaoni kumapolitical party kuti mukada kusupporta corruption nekuti mivakuru muri kupiwa mari kumusoro hamupinde muzvigaro. Ndinodai nekuti kanzuro iripo ikanzuro yeMDC led ZANU PF irimu.
Asi mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vati manyepo ari kutaurwa navamuliswa yekuti makanzura avo ane uori. VaGutu vati hurumende ndiyo ine uori nekudaro inomanikidza makanzuro avo kuita zvisiri pamutemo kuburikidza nevashandi vekanzuro.
Isu tinoti zviri kutaurwa naHonorable Muliswa manyepo makanzura edu haana uori. Ndofunga ini munozviziva kuti vamuniswa vanoda zvokuita uri sei. Uoni hunowanikwa kuzano. Saka poor service delivery inotowanika kubva kucentral government. Makansela dzedu vari kurwisa kuti vagadzirise zvinhu. Asi tiri kuda kuti central government iri kuvabata pahuro zvinobva zvanetsa.
vagari vanga vachiratidzira vanga vakabata zvinyorwa zvakasiyana siyana zvimwe zvanga zvakanzi mitero ngaidzikiswe tinoda mvura yakachena kwete zviborani. Ndakamirira Studio 7 Munoto, ndini Ata Chiguriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvikwata zvakapagata zvombo muCentral African Republic zvakapinda muzvikoro pamwe nekuba midziyo uye kuzviparadza izvo zvakadzivirira zviuru zvevana kuenda kuzvikoro. Gwaro rakaburitswa nesangano reHuman Rights Watch rinoti ongororo yakaitwa yakaburitsa kuti zvikwata zvine zvombo pamwe nemauto anochengetedza runyararo yesangano reUnited Nations vachiri kugara muzvikoro zvemunyika iyi vachizvishandisa semakamba avo.
Dare remauto remupakistan ratongera rufu chizvarwa chekuIndia chinofungidzirwa kuti chaisora icho chaipomerwa mhosva yekuita zvougandanga pamwe nekukanganisa hurumende muchiitiko chisati chamboonekwa icho chinonzi chinogona kukanganisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi.
Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights inoti utano hwevagari vekuEpworth huri parumana nzombe sezvo nharaunda yavari kugara isina kuchena. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Sangano irinoti tsvagiridzo yarakaita mwedzi wakukadzi kuEpworth inoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeutano. Vanotungamira sangano iri vaCalvin Fambirai vanoti kushayikwa kwemvura yakachena munzvimbo iyi dambudziko guru riri kukonzera kuwanda kwezvirwere zvemudumbu munzvimbo iyi. Vafambirai vapayambiro vakati matambudziko ekuEpworth akasagadziriswa zvichakonzera kuparara kwezvirwere sezvo vagari vekuEpworth vachidyidzana nevagari vemuHarare.
Patakafamba muna February takaita inonzi Public Health Assessment. Public Health Assessment yakabo environment yavo nharaunda yavo haina kuchena. Ine kushayikwa kweenvironment yakachena nemvura yakachena kunokanganisa utsanana hwevanhu. Ende panoita utsanana hwakakanganisika kuda nebva yakasviba panoibva paitawo chizvirwere zvakaita sana typhoid sana cholera zvinova izvo zvava nenguva zvichinetsa munyika medu.
Muzvare Sofia Chikwenzi mugari wekuEpworth. Muzvare Chikwenzi vanoti pamusoro pekusawana mvura yakachena vanoti zvimbusi zvavo zvemakomba hazvina kuvakwa zvichidzikiswa izvo zvinoita kuti zvimwe zvezvimbusi izvi zvibude honye zvichiisa utano hwavo parumana nzombe. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi muzvare Memory Dube vanoti shuviro yavo ndeyekuti vawaniswewo zvimbudzi zvinoshandiswa mumadhorobha pane kushandisa zvimbudzi zverudzi rweBlair.
Zveproblemu yematoilets sinodawo maflashing toilets so that kuti kana taita chena dzedu dzinoenda chinyi dzinoenda kure panoti tina inongoramba iripo pakuti panopesera ndosaka tizosafa nematyphoid kana tumakolera because china yedu inenge inongoramba ichingova patiri ipapo.
Nzvimbo zhinji dzemuEpworth hadzisati dzaiswa pombi dzinofamba netsvina uye vanhu vanongovaka pose pose zvekuti mugodhi yemvura nezvimbuzi zvinenge zvakabatana zvikuru. Amai Tekla Joseph vanoti mari yavanobhadhariswa kuchipatara yakawanda zvinoita kuti vamwe vatadze kuwana kodzero yavo yeutano nenyaya yeurombo.
Chipatara chacho chaicho chaicho panoti marapa
azhinji marachina $5 ndeyekadhi chete maperiso muzozotenga kana vata havana mushonga havana mutozoenda kunotenga mushonga.
Munyori musangano reEpworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai matambudziko avagadziriswa kuti vapedze dambudziko rezvirwere zvemudumbu zviri kushungurudza vagari.
Vari kurwara zvirwere zvemanyoka ninye kuti mvura hamuna, mvura yakachena. Vanhu vanosenza mabohozi, vamwe matoileti hamuna, vane mapiti latrine. And mapiti latrine yacho akanga wagiwa padhuze nebohwo, nekuti nzvimbo hapasina pekuvaka dzimba, nekuti kanzuro yacho yakatoridyusa mastendi. Saka vanhu varikusangana nezvirwere zvakaita sana typhoid. Kwakatofa mumwe munhu netypoid mazuva apera aya.
Studio 7 haina kunzwa divi reAppworth Local Board. Appworth, iyo iri makiromita 12 kubva muHarare, yaimbova nzvimbo yaive pasi pePethodist Church. Chechi yaitambira vanhu vaibva kumunzvimbo dzakasiyana-siyana, vazhinji vavo vari vanhu vaiuya kuzopotera. Pakaona nyika kuzvitonga muna 1980, vanhu vakawanda vakaramba vachipinda muAppworth kudzamara nzvimbo yazopiwa hurumende kuti igarise vanhu vaitadza kuwana dzimba zvikuru muguta reHarare. Hurumende yakazoumba Appworth Local Board muna 1986, iyo inotungamirira mabasa enzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti machechi anoita basa rakakosha munyika rekubatsira kuti vanhu vabatane uye vagare murunyararo. Mutoro wedu wenhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatenderi paHoly Trinity Catholic Church mumusha weCowdery Park muBulawayo neZuro, vaMunangagwa vakati vakafara zvikuru kukwanisa kuwana mukana wekupinda svondo yeRoman Catholic, vachiti ndiyo chechi huru pamachechi echitendero chechiKristu pasi rose. VaMunangagwa vakatiwo kunyange hazvo vakakurira muchechi yeMethodist, vanozviverenga pane vamwe vanhu vashoma echitendero chechikaturike nekuti gore rakapera vakawana mukana wekuenda kuVatican unove ndiwo muzinda wechechi pasi rose. Vakati vakave mumwe wevanhu vashoma vakakwanisa kupinda pamusuo unonzi Door of Mercy, icho chinove chiitiko chechechi yechikaturike chinoitwa mushure memakore 25, vachiti kwavari izvo zvinoreva kuti ivo mumwe wevanhu vakawana nyasha dzekuregererwa zvitadzo zvavo.
As a non-Catholic, I think I'm ahead of most of you Catholics.
Ndiri munhu asiri mukatorike, asi ndinoona sekuti ndiri mberi kwenyu imi makatorike vakawanda. Nekuti pandakasvika kuVatican, mufundisi vataive navo vakatiudza kuti yaiva nguva inovhurwa musiwo unonzi Door of Mercy. Izvi zvinoitwa kamwe chete pashure pemakore 25. Saka musiwo uyu wakavhurwa ndikave mumwe weavo vakapinda. Izvi zvinoreva kuti ndiri mumwe wenyu.
VaMunangagwa vanoonekwa semumwe wevanhu vanogona kutsiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachinzvimbo ichi uye pachinzvimbo chekutungamira bato reZANU-PF. Asi vamwe vanoti VaMunangagwa vakodzeri kuve vanotungamira nyika nekuda kwekuti ndivo mumwe wevanhu vakave nechekuita negukura hundi apo pakaurayiwa vanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru 20 mumatunhu eMidlands neMatabeleland. VaMunangagwa vakati Mwari ndivo vega vanoziva zviri mumwoyo nepfungwa dzevanhu, vachiti vanhu vashoma vangakwanisa kuzvipira kufira chitendero chavo sekuzvipira kwange kwakaita Jesu. Vakatiwo vanhu vashoma vangakwanisa kuzvipira kurwira rusununguko rwenyika sekuzvipira kwakaita varwi vehondo yerusununguko. Vakati hurumende inoziva kuti machechi anoita basa rakakosha rekukurudzira vanhu kuti vagare murudo nemurunyararo, vakakurudzirawo vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota.
Vatungamiri venyika vanofanirwa kuziva kukosha kwakaita nyaya yekuti vemachechi vanodzisa vanhu nezverunyararo, vanodzisa vanhu nezverudo uye vanodzisa vanhu nezvekubatana. Kana tose tikave nerudo, tikabatana uye tikakwanisa kubatsirana, basa rehurumende rinoita nyore. Saka machechi anoita basa rakakosha zvikuru munyika.
VaMunangagwa vakatora mukana uyu kupfugama pamberi paFather Gilbert Moyo veHoly Trinity Church vachinamatirwa. Father Moyo vakaisa maoko avo mumusoro mavaMunangagwa. VaMunangagwa vakazove munyarikani pane chiitiko cheGroundbreaking Ceremony yekuvakwa kuchaitwa Cowdery Park Shopping Complex mumusha weCowdery Park Mekare nemumwe muzvinabhizimisi wemuBulawayo vaRaj Modi. Chivakwa ichi chinotarisirwa kutanga kuvakwa munambudzi uye chinotarisirwa kuvakwa nemamiriyoni 10 emadhora. Vamunangagwa vakatenda vamodi nekusima mari yavo mune zvemabhizimisi munyika vakati hurumende iri kuedza nepose painogona kutsigira vemabhizimisi nekuvandudza mitemo yenyika kuitira kuti zvinhu zviitire nyore kune vanoda kusima mari yavo munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munhau dzemitambo, zvibodzwa zvakanaya semvura yechimvura mawe mukupera kwesvondo mumitambo yechipiri yemakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Mike Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvibodzwa makumi maviri nezviviri zvakakandwa mumitambo gumi nemisere yakatambwa mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Zvakawanda zvacho zvichibva pamutambo waive pakati peFC Platinum neBantu Rovers uyo wakabuditsa zvibodzwa zvishanu. Izvi zvasiyana zvikuru nezvakabuditsa mitambo yekutanga svondo rapera apo pakabuda zvibodzwa gumi chete kubva pamitambo mimwe cheteyo. Asi vatsigiri veHighlanders vari kuchema mushure mekunge chikwata chavo chakarohwa 1-0 nechikwata chichangopinda muPremier Soccer League cheShabani Mine muBarberfield Stadium. Highlanders iyo iri kutarisirwa kukwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe weLeague uyu yave pachinhano chechinomwe mapoints matatu pasi pechikwata chiri kutungamira makundano aya chengezi Platinum Stars icho chakanorova hwange 3-0 kuColliery. Dynamos yakawanawo point yavo yekutanga yemwaka uno mushure mekuita mangage 2-2 netriangle kuGibbo Stadium. VaEmmanuel Machinya avo vanoruka mavhidhiyo nemimhanzi yeDynamo vanoti mutasa ari pakaoma. Asi vavakidzani veDynamo veCapes United vari murumbano. Makepekepe akarova Harare 62-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Carrier.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection mangwana tichange tichikurukura navananyanduri vezvematongero enyika.
Rex nongo kutsvira mumba here chokwadi. Mai mangani a Smith akapunyuka. Itai dzamara kungonyangarika semuterungwanani chokwadi here. Nyaya dzenyika Jojo chenjira.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei mangwana muchirongwa The Connection muneni ntungamiri Nkomo.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tichange tichitarisa matambudziko atarisana nevanhu munyika ekushomeka kwemari.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mapato anopikisa onetsana neZEC pamusoro pemitemo inobata sarudzo munyika.
Vagari vemunoton voratidzira vachiti makanzura avo ari kuita zveuori.
Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonamatirwa muBulawayo naFather Gilbert Moyo veHoly Trinity Catholic Church.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu toksia yemina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 10 ngomabasa 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyathemba ukuthi kuzaqatshwa abantwana bayona le ndawo. Akuzuqina abantwana sebeswela lapha bakho.
Umphathi ntambo obona ngedolobho lakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi eCowdrey Park ukuthi baqhatshe izakhamizi zalindawo athi abantu abavela phandle.
Nangaguqula konke esokufunayo esithi ngama-reforms ayinqoba siyanqoba. Okwakhathesi bancobile ngoba bavele lokhu besebenzisa indlela zabo zayizulu ezezintshontsha ukhexo.
Ibandla leZANU-PF ebelincintisana lamabandla aphikisayo amancane yilo elinqobe ukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edalele ePhalamende. Iqembu lenguqu eleHighlanders ichila moya phela liwise ezimathonsi ngempelaviki ngemva kokuwiswa iShabani Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngendaba zedolobho lakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi bakoBulawayo abagoqela umqondisi weSai Enterprises, abanikazi bamavinkili eChoppers, umnumzana Raja Modi, ukuthi lapho besakha indawo yamavinkeli ezabiza izigidi ezilithumi zamadola emzini weCowdrey Park, kumele baqhatshe abantu abahlala kuleli lokitshi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma endaweni okuzakwakhelwa amavinkili amanengi eCowdrey Park, unkosikazi Moyo uthe ukutshalwa kwemali yezigidi ezilithumi kuyinto ejabulisayo ethi kuhle njalo kuzaletha intuthuko.
Abantu balapha bayakudinga kakhulu lokho. Siyathemba ukuthi kuzaqatshwa abantwana bayona le ndawo. Akuzuqina abantwana sebeswela lapha bakho.
Umeya wakoBulawayo, umnumzana Martin Moyo, uthe kuhle okwenziwa yiSai Enterprises ekhuthaza abanye ukuba balandele isibonelo esihle lesi.
Le ndawo zokulungisa izinwele, ukubukela imifanekiso lazo ziyabe zikhona lapha. So yinto esiyithakazelelayo, sengathi amanye amabhizinesses lawo engenza okufana nayo.
Ephawula indawo okuzwakakhiwa amavinkili la, umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ucele uModi ukuba asekele abalimi abaduze ledolobho lakoBulawayo ngokuthenga izilimo zabo ukuze uhlelo lukahulumende olusekela abalima ngokuthelezela luphumelele. Engakayi kulumkhosi, uMnangagwa uye khonza enkonzweni yeTrinity Roman Catholic Church lapho aphe isipho senkulungwane zamadola yokuphathisa ekwakhiweni kwesakhiwo senkonzo esilumathe umlilo satsha kunyanga ezimbili ezedlule.
Ibandla kumele lifundise abantu ngothando, ukuhlonipha lokubambana.
Kusenjalo, uModi lemuli yakhe bona baphe inkulungwane ezinhlanu zamadola ukuze indlu yebandla eyachayo ilungiswe. Uqhubeke ethi uphile enkonzweni yeRoma eCowdrey Park ngoba kungabantu azaphila esebenzelane labo. UModi lemuli yakhe labo bakhonze eRoma andubana ayevula okusemthethweni igcekele bhizimusi lakhe.
The donation is just the beginning because we're going to be working with
Rome. Njalo lapho siqhatsha asisoke sakhetha abantu ngomhlobo kodwa ngokuthi bayakwazi umsebenzi.
umfundisi we Trinity Roman Catholic Church umnumzana Gilbert Moyo ubonye kakhulu ukwelula izandla okwenziwe ngababili laba ethi size ngesikhathi esihle ngoba bebelendinyeko yokufulela kakutsha ihall eyalumatha umlilo.
Siyabonga kakhulu isipho esisiphiweyo from the stage akade sibuso ekulungiseni ihall yethu.
Unkosikazi Thabani Phiri obongele ibandla lonke uthe bayathokoza ngesipho ngoba imali le izabanceda kakhulu ukulungisa umonakalo osephahleni.
Iholi yethu yatsha siza sinceda ngokuthi silungise lapho kulomonakalo khona ngoba bevele sinida imali edlula 5,000. Sebusithi ukuthi thina sesizadinga okuncane kwakhona singezelele 5,000 ikwani ibhajethi yethu ebesiphi ukulungisa lapho konakele khona.
Umodi uphe izipho zokudla kumuli ze-Country Park eziswelayo ezibiza inkulungwane ezilitshumi zamadola. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje ukwakhiwa kwendawo yamavinkili le sokudale imbuzo eminengi kakhulu kuzakhamizi zakobulawayo. Ezinye zithi kuhle kakhulu okwenzakalayo, kodwa ezinye ngezele imbuzo ngoba omunye weziphathamandla zenkampani eyakha lindawo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko owebandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Khona nabe ukhuluma ukuthi kumele kwathiwe imoli eCountry Park. Thina njengabantu bakobulawayo umbono esikubona umuhle kakhulu ukuthi-ke yintuthuko ebuya kedolobheni lakobulawayo kakhulu eCountry Park. Kodwa-ke abantu abakhuluma ngokuthi bafuna ukukwenza khona lokho yibo esingabathembiyo ngoba sikhangelele ukuthi kulokukhetho ngo-2018 ngaba yindlela yokukhankasa nje ukuthi bathole amavoti akobulawayo sebekhuluma-ke ngokwakha imoli engasoze yafa yakhiwa. Yikho ngaba lo hlupho khona lapho.
Imisebenzi ke libona ungani izaphiwa ngemfanelo?
Imisebenzi ingaba khona kodwa-ke ngendlela esibazi ngayo abantu laba abafuna ukuyakha bajayele ukuyimphotha ilebha balethe abantu abangasuki khona lapha edorobheni lakobulawayo ukuthi bazokuthola imisebenzi. Yikho lapho esasibe lo hlupho khona labo. Kugcina-ke kungasasizi ngalutho-ke okwelebha lokho ngoba kungasaqhathwanga izizalwane ze-Couch Park. Siyabe sikhangeleleke ukuthi nxa imoli enjalo izakhiwa kuthathwe izizalwane ze-Country Park kuqala kuze kuthithi lapho kuswelakale khona-ke isikili esiyile e-Country Park yikho sokungayiwa kwezinye izindawo khonapho kobulawayo. Uphumiwe kobulawayo uyikuthi sokuswelakele complete akuswelakele umuntu-ke elekili esithile sona leso sifunakalayo. Kodwa-ke sine-challenge sinehlupho lokuthi-ke sasiba-ke balethe-ke abantu abavela phandle kwedolobho lakobulawayo.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa nguye ophawule ngokusemthethweni lapho okuza kwakhiwa khona imoli le. Kuzahamba njani?
Laphana ngibona ingazathi ukungifaka ipolitics nje zabo ezenzani u-P F. Angithi kulo mthoko ovele engiwakhona lapha emadebelelendi-ke njalo engu-business partner wakhe-ke lo ofuna ukwakha imolo bekulula-ke kunguye ovulayo. Kubuya kwamnangagwa ngithengisela-ke ipolitics-ke zezani u-P F. Kukhona abazama ukukwenza okwepolitics yabo kwama-factions yabo ngikhona ngale-ke bethabisana.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisevani elibalekelwa yiziphofu babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini amatisha abafundi besala, bashayelwana abamaqembu aphikisayo na? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Balakhwe, my son, mangingalwi hathi kambe kangilwi ufuthi luthekelo luphetheyo. Where is my son Balakhwe?
Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu le Facebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo 8 o'clock ntambama lilami untungamili Nkomo.
Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo ukukhetho lokudinga umeli wemwenezi East edalele parliamente olwenziwe ngempela viki okuyimpumela ebivele ikhangelelwe ngabanengi. Obemela lelibandla umnumzana Josby Oma uthole amavota zinkulungwane ezingamachumi phose amabili i-18,700. Onqintise emele ibandla le-NCA umnumzana Welcome Masukwe na uthole amavota ngu-482. Kwathi obemela ibandla leZimbabwe Congress Party umnumzana Tena Mango wathola angu-386. Amacele omabili MDC kangenanga kulolu khetho. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai. Unkosazana Thabita Kumalo yena othi bekunganceda ukungena kulolu khetho.
Thina njengebandla leMDC likhokhelwa ngubaba Tswangirai. Saphiwa umgoqo yiCongress yethu ukuthi singahambi kukhetho nxa kungalungisanga izindlela zokuthi siye kukhetho. Sonke siyazi kuleli lizwe eZimbabwe izani ivele nye intando kayiphikisa ibambe into zonke. Ivota zolika siphiwa uma sisiye khetho nantu bayathi aywa sivunge ukuthi siyekhankasa. Hambe singahamba ekhethweni esilubona ukuthi vele kona sebenqobile kungcono bagijime kodwa ngoba bafuna ukugijima kodwa bafuna ukugijima nabanye.
iZANU-PF siyabona ukubana inqobe ngesilinganiso esikhulu kakhulu ukukhetho lomnyaka ozayo libone ngani liza kwenelisa na ukuncintisana layo mpela lenelise ukuyinqoba nxa kuthe kwaguqulwa konke elikufunayo.
Nangaguqula konke sokufuna esikufunayo esithi ngama-reforms ayinqoba siyanqoba. Okwakhathesi banqobile ngoba bavele lokhu besebenzisa iy'ndlela zabo zayizulu ezokuntshontsha ukhetho. Yikho kwenza ukuthi banqobe ngoba sikhuluma kungenje akunanto engabe ehlula ukuthi bahambile ngemuva kwalele ndawo lapho kukhethelwa khona kuma-polling station bayevota bezihlalele emuva babe bejikela amabhokisi phambili ngoba ngakula muntu obekhangela ukuthi balandela yini umthetho bebesenza umathanda. Kodwa bangatshintshi indlela thena esizifunayo hhayi izani kayikho.
Inhlanganiso ezizimeleyo bezikhuluma ngokwethuselwa kwabantu lokusetshenziswa kokudla libandla leZANU-PF ukuhuga abantu abavotayo. Libona kusiba le nguquko yini siyakukhetha oluzayo?
Ukuhuga abantu ngokudla kuvele inhlala yenza. Kodwa udubo olukhonayo ukuthi lokho kudla ababanika khona yirayisi engavuthwayo ngumqukumbu. Kodwa umlimi uvule izulu kulo mnyaka iningi lezizalana zaseZimbabwe zilime njalo kuzadliwa. So kumnyaka lozayo iZANU kayisuzithole ithuba ukuhuga abantu ngokudla ngoba iningi lezizalana zethu zilimile ziyabe zingafuni ukudla zabe zokuthi zifuna imisebenzi eyiyo ezakwenza ukuthi baphile impilo ezinhle.
Unkosazana Thabita Kumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ku-Life Talk lamhlanje siphatha udaba lokuswelakala lokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Omunye wamalwa icacha awesimuslim edlulisa amalawulo ovikwa engene enkambeni enkulu yabebutho likahulumende esigodlweni seSomalia lamhlanje emadabuka kusa egqoke izembatho ebezile bhomba lithiywe emzimbeni wakhe kwadubula kwafa yena lamasotsha kahulumende amahlanu. Elegipite selethule iziqondiso zomthetho okumamanzonzo komumo elizweni ngemva kokudubuka kwebhomba enkonzweni yesibili okufe khona abantu abangamathumi amanelane 44. Elakuqala ibhomba elidubuke enkonzweni yeSt George's edolobheni leTanta libulale abantu abangamathumi phose amathathu 27. Uzulu ophila ngamaphilisi ngoba elemikhuhlane engelaphekiyo okubalisa abaphila legciwane le-HIV sekhudazwe ukuba engaze ekela ukunatha amaphilisi lemithi ayabe eyiphiwe ngodokotela ngemva kokuqanjelwa amanga ngabezinkonzo besithi ngoba sebethandazelwe sebesilile. Kubika uMavis Gama.
Iziphathamandla kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngenani labaqhubeka belahlekelwa impilo ngoba beyekeliswa ukunatha amaphilisi abo ngemva kokuthandazelwa ngabazithi ngamaprofita. Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle edalela ephalamende uDr. Ruth Labode uthi uqakathekile ukuhlala phansi labazithi ngamaprofita laba akhuthazwe ukunikeza imfundiso eqondileyo kubazalwane babaxwayise ngokumele kwenziwe ngemva kokubathandazela.
Mina ngingumKristu. NgingumKristu iBhayibheli ngiyalibamba lelizwi likaNkulunkulu. Ngiyakwazi futhi ukuthi iBhayibheli lithi yena uNkulunkulu wayesalapha abantu anti. Kodwa into ekhona ukuthi sifanele sinanzelele into eyi-1 njengezisebenzi zempilo ekahle. Ukuthi yena abantu balalela uprofethi ukudlula thina anti. So ma ule program, ule problem. Wena dinga asidinga nabafundisi laba abakhulu omagaya omakandiwa obani sithi nantu dubo la abantu balalela wena kodwa abantu abakwazi ukuthi yena uze welatshwe wena ukuthi welatshwe selatshwa ngomoya ithemba akutsho ukuthi mina lothi meza singahamba kuprofeti songuthi usizaphola. Hayi
uDr. Labode uthi amaprofita balomlando okwenza amalunga amabandla abo okholo azwisise uqatheka kokubuyela kubodokotela ukuyatholiswa isimo esiyiso.
So mina into engiyitshoyo lapha into engayibona kwenye indawo kwenye church kwakusenziwa i-pre-counseling yabantu ababela amabhana ayibhalwe HIV bathi sekuthiwe you are healed babuyela futhi batshelwa kuthiwa ungayekeli ukunatha imithi ngoba asithe sikudiagnose le yantu buyela kudokotela wakho ayikukhangela ukuthi for sure unjani usupholile. Yikho engifuna kukhulume asibizeni omakandiwa omagaya amachurch wonke abafundisi sikhulume ngodaba lolu udaba lolu futhi sikhulume lapho whether you like it or not abantu listen to their pastor.
Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli izindaba eloba izimele uthi kungumsebenzi wabenhlanganiso ye-National AIDS Council ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwengozi ekhona lapho umuntu ethe wama ukunatha amaphilisi akhe.
Abenaki kumele bafake isaziso kuma radio station ukuthi abantu abagulayo abanatha amaphilisi akumelanga balalele kubantu abazithi bona ngamaprofeti ababatshela ukuthi bachiye amaphilisi. Khonoko kuyabayenza ukuthi va-default i-treatment ye-HIV. Njalo bengathi sebezayithola futhi kuzabe sekunzima ukuthi i-treatment yona leyo isebenze kubo.
Ekhuthaza uhulumende umoyo ukuba ngabe ubeka umthetho olukhuni wokujezisa abaye nguZulu ophila ngamaphilisi ukuba ayekele ukuwanatha.
Umuntu oyenza njalo otshela umuntu ukuthi achiye amaphilisi yena engumprofeti vele akumelengi ngokusebenze njalo. Udokotela kuphela nguye umuntu ongatshela umuntu ukuthi kahambe amaphilisi nothi ungumprofeti.
UBishop Patrick Mafumo weRoyal Impact Church uthi kumgqoka ukuba uZulu awufunde umbhalo kakuhle awuzwisise ukuthi uthini lapho kukhulunywa ngezokwelatshwa ngomoya ongcwele.
Mwarano poresa shose, but Bible not dzidzisa, even ishe Jesu.
Unkulunkulu uyelapha ngempela. Kodwa umbhalo uyasifundisa laye uJesu ngokwakhe lapho ayisirisa khona abangaboniyo labanye wayekhuthaza abantu ukuba bayeziveza kumpristi ngaleso sikhathi. Umpristi ufana lodokotela wakulezi nsuku wayethi yanaphiwa incwadi efakaza ukuba ngempela uthandazelwe waphola.
Ngemva kokuthandazelwa uthi kumele abazalwane bayehlolwa njalo ukuba ngempela usuphelile umkhuhlane emizimbeni yabo, hatshi kuphelela emithandazweni kuphela.
Mwarari very scientific mkufunga kwake, Bible very scientific. Saka zvinofana kutesta
Bible ngokwalo. Loko ngcwethi be science, kungakho umuntu kumele ayehlolwa anduba uthiwe usesilisiwe. Makabonge uNkulunkulu nxa ngempela lowo muntu esilisiwe, kodwa makame ukusabalalisa lokhu ngaphandle kokuba ahlolwe. Makaye kudokotela lowo muntu ayezibika ukuba uthandazelwe abe sephiwa incwadi ekufakazayo lokhu ngemva kokuba ehloliwe ukuthi uyisima kanjani. Akekho ozacabangela okuningi singenze njalo ngoba ukukholwa kungayisikho ukucabangela kodwa yikuba lolwazi.
Inani labahlangana lodubo lokulahlekelwa impilo ngoba kuthiwe bayekele ukunatha amaphilisi ngabe lapha ngendlela yomoya okubalisa amaprofita libikwa liqansa osekudida iziphathamandla ukuba kuyini okungenziwa ukukwenqabela lokho. Lalabo abasindayo kakhulukazi abaphila legciwane bagcina sebephila nzima ngoba amaphilisi okumele bawanathe ebiza intengo ephezulu atholiswa nguhulumende mahhala engasawasebenzeli ngoba beke bama ukuwanatha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa iziphofu, babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani, aqoshwa yini amatisha abafundi besala, bashayelwana bamaqembu aphikisayo na? Ngiphenduleni bakwethu, angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Balahwe, my son. Manginkalwi, hathi kambe kangelwi, ufuthu luthekelo luphetheyo. Where is my son? Balahwe.
Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo. Nyakenye abantu abanengi basebenzise inkundla zokuzilibazisa ebulenjini i-social media ukuveza imbono yabo ngezombusazwe. Isibonelo esikhulu esaveza amandla lezinkundla ngumkhankaso kamfundisi Van Mawarire awenze phansi kwesihloko esithi hashtag this flag. UMike Wobe uyalandisa.
Lokhu esiqonga isilinganiso semikankaso esiqalisela enkundleni zebulenjini ezinjenge WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Abantu belobaloba ukufaka imifanekiso yamavidiyo beveza imibono yabo ngesimo esiselizweni eZimbabwe. Umnumzana Mlandu Ncube, isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo ebandlini le-MDCT, uchasisa ngamathuba akhona njalo angelandleko okusetshenziswa kwenkundla lezi ukuletha inguquko kwezombusazwe kweleZimbabwe.
Social media, ukukhuluma nge-internet lokho kwabo WhatsApp labo Facebook kukahle ngoba yikho lapho kutholakala khona abantu abatsha. Ngoba nakuthi sifuna ukuhlela izinto sihlelela abantu abatsha kumele ubalande lapho batholakala khona, yikho batholakala khona khonapho ebulenjini khonapho kubo-internet.
Uncube uphinde wathi i-social media iyasiza kwezombusazwe ngoba abakumsebenzi wezombusazwe bathola ithuba lokuxoxa labontanga, kodwa inkinga enkulu yikuba imibono yabo ichiyene labantu abasemaphandleni.
Into eqakathekileyo njenge ngathi njengobukhokheli kumele sazi izindawo zethu. Uyabona emakhaya awungeza kuyisebenzise ngoba vele asikabinazo izakhiwo ezikusapota khonokho ukuthi kuyenzakale ngemakhaya. Emakhaya lakho kumele udisipline ezinye izindlela zokuyafinyelela.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Michael Dera oyingcwethi kwezemitshina yangalezi nsuku yamakhompyutha lasenkundleni zebulenjini lezi laye uchasisa ngendima edlalwa yi-social media kwezombusazwe.
Ngathi social media these days isinika abantu ivoice yokuthi bekhulumele abantu angeke bekwanise ukukhuluma labo. Ungakhangela kathesi sewuchannela kudala ukuthi nxa abantu befuna ukuba le discussion on something particular sebekwanise ukuba bekhuluma ngakho online. And so umuntu oseHarare, lo muntu oseBulawayo, lo muntu oseGweru bonke bengahlangana bebekhulume on platforms afana njenge-Twitter labo-Facebook ngoba selikwanise ukuba le conversation yona le likhona ngale likhona. Lokhu kwakungakwanisi ukwenzeka ten years ago ngoba kwakumele libe ndawonye ukuthi likhulume ngalezi.
Bonke bayavuma ukuthi i-social media yindlela yokukhulumisana kalula enikeza wonke umuntu ithuba lokuveza imibono yabo mayelana ngezombusazwe. Kodwa abalathemba lokuthi yiyo yodwa indlela engasetshenziswa ukuletha inguquko eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hove.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leHighlanders u-Ero Agbay ukhale ngobuthondo babagadli bakhe ngemva kokunqotshwa kweBoso iShabani Mine emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli zemidlalo yokupheleni komdlalo wangesonto, u-Agbay uthi abafana bakhe baligiqa kuhle ibhola kodwa okudanisayo ukuba kabalitshayeli emambuleni.
Inkinga yethu yikuthi asihlohli, singahlohla kuphela yonke into eyabe selungile. Sigcine sesithola i-red card ngento ezingelangqondo, njalo lokho kwenze sacina sesisenza utshintsho esingazimiselanga ukulwenza. Besilamathuba okuhlohla, silamathuba okunqoba, kodwa asisawasebenzisanga ngendlela.
Iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-1 kanyali iqembu le-Shabani Mine okuyimpumela elitshiye lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu. Phezu kwengalane kutholakala amaqembu ezimbamgodi, iqembu lengezi Platinum Stars kanye leqembu le-FC Platinum, wona le miklomelo yesithupha iqembu ngalinye njengoba kuyiwo omabili asenelise unqoba kumidlalo emibili esidlalwe lonyaka kusigaba se-PSL. Iqembu lengezi Platinum linqobele wange nge-3 kanyali. Kuthiyele FC Platinum litshayele Bantu Rovers nge-3-2. Iqembu eliphethe isicoco se-PSL ele-Capes United lihlezi kwindawo yesithathu lile miklomelo emine ngemva kokunqoba eleHarare City nge-2-1. Kwindawo yesine kule qembu le-Shabani Mine lalo lile miklomelo emine, kuthi endaweni yesihlanu kule qembu le-Ada lona elinqobe le-ZPC Kariba nge-1 kanya. Iqembu le-Chickenin lona elinqotshwe nge-2-1 liqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yesithupha lile miklomelo emithathu, kuthi ngemva kwalo kule qembu le-Highlanders kuze ele-Black Rhinos lona elitshayele Chapungu nge-1 kanya. Ikanti amanye amaqembu lawa le miklomelo emithathu ngabalisa ele-ZPC Kariba kanye leleBulawayo City. Endaweni yechumi lanye kule qembu le-Triangle lona elibe ngutshikilobhanqa 2-2 leqembu le-Dynamos, kuthi ele-Cholocho lona libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Haumine njalo lisendaweni yechumi lambili. Womabili lawa maqembu ale miklomelo emibili. Endaweni yechumi lantathu kuhlezi iqembu le-Dynamos lona elilomklomelo owodwa, okulinani eliphethwe ngamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo abalisa ele-Harare City, ele-Haumine, ele-Chapungu, ele-Wange. Ikanti iqembu elijeke amanye ele-Bantu Rovers alikabili omklomelo ngemva kokudliwa emidlalweni emibili eseliyidlale lonyaka kusigaba se-PSL. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi kwanele okwalamhlanje sihlobo singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngedolobho lakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandi ukhuthaza osomabhizimusi be-Cowdrey Park ukuthi baqatshe izakhamizi zalelo lokitshi. Ibandla le-ZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edale lephalamende. Kwanele kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo azibe wope makamu wangu buroko bathu bamudimo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.